Mandigora akaita kwapera zuva rimwe chete imwe yeshamwari dzake vachausi mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gumbo rerubotswe iro ranga richimutambudza. Vamabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwamandigora uyo achaitira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora anga achifanira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chechecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madandemutande mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushayika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembochunga, Edward Katere, Mishek naSande Chidzambwa, Dave George naOliver Kateya. Mandigora uyo aizivikanwa zvekare saYogi akatambira zvekare chikwata chenyika cheMaurias kwemakore akati wandei uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Nemo uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Tarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Hatina kumbenge takazvitarisira kuti ndozvazvichaita mushure mekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti vanga achienda kuchipatara tatozoshama takunzwa kuti ndozvaitira. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Bra patakatanga kutamba nhabvu muchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Vanga ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti tifambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yake nekurasikirwa kwatiita.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora, oyo, akamburairidza zvekare, Lancia Steel, akasisa Dynamos, ma semifinal e Cup Champions League, muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi vasikana vanomwe nevakomana vatatu iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.